mutungamiri wenyika vachitungamirirawo bato rezanu PF musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vechidiki vebato ravo kugwe rusvondo rapera kuti hurumende yavo yakwanisa kukwezva mari inosvika mabhiriyoni gumi nematanhatu kana kuti $16 billion yevekunze vari kuvimbisa kuzotanga mabhizimisi munyika kana kuti foreign direct investment kubva zvavatanga kutungamira nyika mukupera kwegore rapera. Nyaya iyi yakonzera gakava munyika, vamwe vachiti izvi zviroto asi vamwe vachiti zvinokwanisika nekuti Zimbabwe igombo chairo munyaya dzezveupfumi. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vanoti zvinokwanisika.
Onai kuti Zimbabwe inyika yanga yakavharirwa kwemakore anosvika 25 years tisina kana bhizinesi ratakachidhira navo, kusina kana zvitsva zvakamboitika muno muZimbabwe. Saka vanhu vose vari kutaridzwa kuti tapinda taita, ende mune zvakawanda zvinogona kuitwa muZimbabwe. Zvazvakangomira zvihombe, kune methane gas, kune platinum, kune madiamonds, kune mawater projects akawanda anoda kuitwa, kune nyaya yamagetsi yegoji inoda kuitwa iyo. Saka zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa muZimbabwe zvazvakamira.
VaJokonya vanoti vaMnangagwa munhu anoratidza kuti akazvipira kuvandudza zvinhu.
Ndinovimba navo president kuona kwangu nezvavaita nezvavari kuita. Munhu anoratidzika kuva ane chido nebasa raanoita. Munhu anoratidzika kuva zvekare ane commitment yenyika yake, ende munhu anoratidza kuti anoda kusiya legacy yesuccess.
Asi vari kupikisa mashoko avaMnangagwa vanoti nyika iri kutarisirwa kunzi nevamwe ndiyo iri kukura zvakanyanyisa muAfrica mugore ra2018. Ethiopia iri kutarisira mari inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana maviri chete gore rose kana kuti $3.2 billion kubva kune vekunze. Vaimbwa gurukota rezvemari uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti hapana chavari kuona chiri kuratidza kuti Zimbabwe ine kana kobiri zvaro yayawana kubva kune vekunze.
Foreign direct investment, you will see it on the ground because there's no one ano bring us $16 billion away kuno kuZimbabwe. So kana mangweta even $500 million you can see it because that money is going to a project. So you will see ne construction, you will see ne money markets akuita huge movement. So all that he's talking about is what air. There's not a single crane in Zimbabwe except pamakandziwa kuna enterprise roduk.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo Zimbabwe ikaita zviri kutaurwa navaMnangagwa inenge yaita chishamiso padunhu.
Vanhu makaona nyaya yemainvestments atiri kutaura iyi, makaona nyika muAfrica for example, vakatarisa nyika yakaita seSouth Africa or even Nigeria nana Egypt, hadzisi nyika dziri kuwana foreign direct investment ingapfuure $8 billion pagore. Saka Zimbabwe takanzi tasvika kuma $16 billion tei tatoseta record isati yamboitika kumadeveloping countries.
Vatiwo vanhu havafaniri kutarisira zvivimbiso izvi sekunge mari yatopinda munyika.
Haisi mari yatoiswa muZimbabwe, asi mazhinji acho angori mainquiry nemapledge nemapromise ekuti makaita ABCD mari ichanzenge ichiuya tisika zenge tichiinvesta mari kuZimbabwe. Saka haisi mari yatato nayo.
Ko chii chingade kuitwa neZimbabwe kuti ikwanise kukwezva vekunze? Dr. Chitambara vanotsanangura.
Chii chakakosha pari zvino chatatarisana nacho inyaya yemaelection. I think mainvesta mazhinji atirakuona kuti zvinobuda zvakamira sei nekuti politics dzinoafekta economy.
Gore rapera kambani yeQuantum Global Research Lab yakati Morocco ndiyo nyika yemuAfrica yakakwanisa kukwezva mari yakawanda ichiteverwa neEgypt, Algeria, Botswana neCote d'Ivoire. Zimbabwe yainge iri pachidanho chekupedzisira.